Nasi Africa Day is very atinotangoti TAU Kidze, 1963 May 25. Pakaita ma Pan-African leaders, ana Kwame Nkrumah, ana Nyerere, many of the Pan-African leaders, when they came together and decided that the boundaries that were created for us by our colonial masters must be destroyed. Sakavaka ziyakuti kuti Africa is fandirembeli, Africa inafangoti ingeri yakadiki yakabatana. Saka paka formwa Organization of African Unity, muswa May 21, 1963. Rakanga riri zula guru chayo, chichimuda mkufunga kwe colonialism. Chichi realize kuti vanhu ve Africa, kuti tifambire mbevi, kuti tife Africa yenu, kuti itore chinjimbo chayo, stage yenu, the whole world. Chifamu ingeti continent, chine chete, chine moyo, mwe chete, kutila kuti Africa izo tora chigaro chayo pa world stage.
Asi muri kuona here zvakaumbirwa sangano iri zviri kubudirira tichiona makakatanwa ari muAfrica.
Zvakatitorera nguva yakareba nokuti taakucelebrata 55 years since OAU yakafomwewa. However, ndingati the past few years takaona creation ye African passport that was big. And then this year, takasaina the African Continental Free Trade Area, really big. And then, for summit here this year as well, 2018, wakaita approve malida ledu, the single African air transport market. So I think it looks like Parisino, taaku famba nespidi ya kati kurei, kudarika sakati na tambengeti chita kudara.
Imwenyaya kanyanyo umbiruo sangano iri ndeye kusimudira na mwenyaya zeze upumi. Tinoona wakawanda we kunze ndo wanenge waruku uya wachi benefita kana kuwana upumi we munyika. Zati zaito weru kuta Afrika inge ichirara mane upumi wayo.
Afrika nita mwati irara mane upumi wayo. Isu tino zinzuisisa kuti atikwansa kuti tulambe tihenza kuti warukuda kuba kunze kwe Afrika. Warambe wachi uya asi. Problem ya tina ende kuti. Milawe ya kasi wayaisi kwa muAfrika. Nema colonial masters. Ana France. Ukatarisa nika ya kaita se France. Gore ne gore. Vano tora kuba kuma 13 African countries ari francophone. Over $500 billion. Ichinda France gore pa gore. Ma francophone countries. Vaka saina pakiti nonzi. The pact for the continuation of colonization in 1958. Saka wako tarisa chicho so chate chiri chungwe chete. Kuti wite unpack nya iyoyo. Mana France wano shatirwa. Before you know it, munika mako mninga mane conflict. Here's the next record shows. Kuti ma leaders 7 akaura iwa during a coup. Ma francophone countries. Kui zozo. Gahange zaitwa orchestrate ne ne France. Saka wamewe kunze wa farire kuti chi Africa imudirire.
Tishitariso ukama uri pakati pe nyika dzemu Africa. Muri kugutsikana here sesangano nekudyidzana kwadziri kuita.
Asati tasvika kwatinoda kuti tinge tiri. Ndokusaka pachakasainwa muna April kuKigali, inonzi that African Continental Free Trade Area. 44 countries vakasaina. But along the way, 37 vakasaina also yatinoti free movement of people. Kuitira kuti kana uri munhu anecha unotengesawo zvako kubva muZimbabwe, unogona kudi kusumuka makuseni kubva muZimbabwe, wonotengesera kuDRC kana kuKenya kana kuNigeria, usina chi zvokunzi hanze passport, visa, chichi maboundaries. Isiku African Union we realize kuti chi, kuti tikwanise kuti Africa economy iende mberi, vanhu vemuAfrica ngavave free kuti vafambe muAfrica mavo vachiita zvavanoda. Ndozi chati batira kuti chidi tikwanise kubatana. Nokuti kubatana kusiko ma leaders chete. Ndoko wani wafuti kuti chi kusarembo chibuda hai ndi ngoro kuZimbabwe chete ni. Yesu wakazaruka muZimbabwe asiri urime African. Asi zivo kuti ndogo na kuenda ku Kenya, ndogo na kuenda ku Uganda, ndogo na kuenda ku Egypt. Nokuti African ndeyangu.